mumaviki maviri adarika dunhu rechirezi kumasvingo rakaziisa kuti munhu mumwe chete ainge abatwa nechirwere chekorera kuchirezi kumasvingo. Chirwere ichi chiri kupararirawo kumalawi nemozambique. Mumwe chiremba Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti hurumende yange yagara ichizwa kuti chirwere ichi chinogona kunyuka sezvo kuri kutarisirwa kunaya mvura yakawanda mwaka uno.
Tinoona kuti nguva yemvura yatasvika iyi tinoemera kuti mvura yakunaya zvinhu zvakuita zvakanaka, takwanisa kurima. Inoonekwa zvakare zvinonetsa munhau dzezveutano. Zvikuru kuru tinoona kuti zvirwere zvakaita sana dhayariya zvinotanga kusumuka nokuda kwekuti tsvina dzinokukurwa nemvura iyaya. Vamwe vachishandisa tinoti mabush toilet kuitira tsvina mudondo. Tsvina dzedzo dzinokukura dzichipinda mumvura dzatinoshandisa kana iri matsime, kana iri migodhi, kana dziri nzizi, kana idzo mvura dzatinozoona nyange mumatepu mumadhorobha. Tinoona dzinouya atime dzimwe nguva dzainge dzacontaminated dzazara tsvina neutachiwana unokonzesa kuti vanhu vatange kurwara nezvirwere zvakaita sana dhayariya. Tirikuona kuti munyange imo muno muzimbabwe hurumende yedu yatiita apa high alert nenhau dzekorera kuti chirwere chekorera chinokwanisa kudzoka zvakare. Saka tinoti kwamuri ikoko munhu wese ngazvidzivirire, gezai maoko padiki padiki, shandisai chikafu chakachena, suke miriwo ngaisuke inotanga yanyatso kuchena, mvura yekunwa inyatso kubhoiliswa tozoona mvura yakachena, kana kuita mishonga yekuchenesa mvura yakaita sana water guard kuti tine mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisatibate, uye zvakare zvimwe zvirwere zvemadhayariya zvakasiyana siyana zvisatibate.
Dr. Chiripanyanga vati kune zvirwere zvakawanda zvinokwanisa kubata vanhu munguva yekunaya.
Zvimwe zvirwere zvatirikuona zvinokura futi kana zvinowanda panguva yekunaya kwemvura zvirwere zvakaita semaallergies, zvakaita sana hay fever, kuhetsura hetsura, kukosora, maflu asingaperi anosumuka zvakare panguva yekunaya kwemvura. Uye zvakare maallergy emaziso, vana vangakaita maziso aitanga kutsvuka achivava, nekuti nguva inoyi zvakare ndonguva zvakarenga maruva noita zvakare majakaranda. Saka ndezvimwe zvirwere zvatinoona zvinosumuka zvichitanga kuafekta vanhu panguva yekunaya kwemvura. Manyumonia kana kuti mainfections, utachiwana hunopinda muchipfuwa hunosumuka zvakare huchitanga kuwanda panguva yekunaya kwemvura. Chikafu chinokurumidza kuora kana chikachengetwa panguva inoninyaya kutwa kupisa. Ngatipekei chikafu chinoti garei kana kutenga malunch box aya anochengeta chikafu anochengeta temperature heat kuti chikafu chisakurumidze kuora, kuti vana paanodya chikafu chinenge chisina kuora chinge chichiri fresh. Satinokurudzira zvikurukuru panhau yeutano, tinoti ngatiite hygiene yakanyanya, ngatigezei maoko tisati tadya, ngatimekei shuwa, ngatikurudziranei kuti mafruits edu anogezwa tisati amadya, miriwo inogezwa tisati yadyiwa, mvura dzinoboiliswa tisadzaniwa kuitira kuti zvirwere zvemadhayariya zvemudumbu zviite zvishoma.
Mukuru mubazi rechemical pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti matsime nezvibhorani zvizhinji muHarare, Bulawayo, Chitungizwa nemarondera hazvina mvura yakachena. Vaendera mberi vachitiwo ongororo yavakaita nezvenyaya yemvura kwakaonekwawo kuti imwe mvura iri kutengeswa muzvitoro haina kuchena.
Research imwe yatakaita vanhu vanofunga kuti kana vakabhoila mvura, mvura iyi yakanaka hongu. Asi paresearch yatakaita pana vanhu vanoti tikamwa mvura iyaya yakashambidzwa namakambani. Isu takaita research iyoyo tikaona kuti 33% yemvura dzakagadzirwa namakambani dzichitengeswa dzanga dzisina kushambidzika. Saka todiniko? Tinofanirwa kucherechedza kuti mvura iyoyo yamaflash floods inoita kuti mabhakteria namavhairasi izvi uye zvifuwo wesi yezvifuwo zvibve zvawedzera kuti korera iuye muZimbabwe uye nedhayariya. Saka tinotarisirwa kuti tose tiregere kuchingomwa mvura pose pose, nokuti korera inonzi iri deadly. Takamboona korera mu2008 from bacterium vibrio cholera. Tikawana over 4,000 vanhu vakafa nokuda kwemvura yanga yakatozvara tsvina dziya dzinobudisa vanhu.
Mukuru wechitungiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kubeya vanoti dunhu rese rechitungiza rine matsime nezvibhorani izvo zvatovhiringidzwa nekunaisa kwakaita mvura zvokuti vave kutyira kupararira kwezvirwere.
Muno muguta rechitungiza tine matambudziko mazhinji atinosangana nako nawo kana kuchinge kwanaya. Muno muguta masuweji anoerera pese mudzimba murodhi pazviborani papi uye dambudziko rekusatakurwa kwemarara marara ari kwese hapana paasira hapana paunofamba kubva kuward 1 kusvika kuward 25 usingasangani nemarara asina kutakurwa saka panguva ino yekunaya zvinhu zvese izvozvo zvinokukurwa nemvura zvichiendeswa kuzviborani kunove ndiko kwatinoraramira nako guta rechitungwiza hatina dhamu redu rekuti tinoti ndokwatinowana mvura tinorarama nezviborani tinoraramira mumigodhi imomo saka zvese zvinokukurwa zvinova zvinokonzera dambudziko rezvirwere zvekorera zvatinosangana nazvo nguva ino saka chikumbiro changu kana kuti awareness yatiri kuita seboka rechitungwiza residence iko zvino nderekukurudzira vagari kuti musanwe mvura musati maiboilisa kana kuti ngavashandise mawater gadhai ekuti mvura iyoyo kana vaichera voisa mishonga inouraya zviutachiona hunosanganisa hwatinosangana nawo mushure mekunge mvura yanaya
nazviye zveutano dr peter mataruse vaudza studio 7 kuti kutadza kwemakanzuru kupa vagari vemumadhorobha mvura kuri kuwedzera dambudziko iri sezvo vasingakwanisi kushandisa zvimbuzi zvakanaka nekugeza maoko apo vachigara vakawanda vati havo kumaruwa hakuna matambudziko kunyanya sezvo vanhu vachigara pamisha yakatarangana
chokutanga ndingati mumakanzuro edu zvikuru vemumataundi vemumadhorobha mvura iri kushota saka tinokumbira kuti dai makanzuro tinoda kukwanisa kupa vanhu mvura yakakwana yakachena then kechitunu tinonyaa kutya kuti makanzuro edu kumakwisira hakuna masuwa alive pane masetiteng nemvura yakawanda yakanaya masetiteng anozara mvura yakuyerera maachipinda mumawota bhotisakodhambuti saka zvisi iripo ndee kutoti vanhu vanobva vati vachikuvana nemanyoka ei saka ndingatoti vanhu nyange kusina mushonga vanhu vatobhoisa mvura dzavo dzavanenge vavana vazvibhoisavo zvesa mufiriji zvekora vozonwa kumaruzevha kwedu mabhoho anoratoita zvakanaka nokuti nzvimbo dzakakura misha isipaziri padhuze
vanhu vari kukurudzirwa kufashaidza mvura vasati vainwa nekushandisawo mawater guard nezvimwe muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanosvika zviuru zvina vakafa muzimbabwe nenyaya yekunwa mvura ine tsvina ndakamirira studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapinhidze.